kutambudzwa kwaKristu nekuda kwako neni. Nhasi uno chidzidzo chedu chinobva muchitsauko chakareba cheevhangeri yakanyorwa naMako. Chitsauko ichochi chine ndima dzinosvika, kana ndisingakanganisi, 72 chaidzo. Tiri muchitsauko ichochi, ndinoda kuti uone zviitiko zvinoitika. Jesu haasi iye ave kuita zviitiko, asi iye ndiye ari kuitirwa zviitiko paari neshamwari nevavengi. Nguva yakwana zvino kwaari kuti asimudzwe. Ushumiri hwake hunopedziswa zvichizadzisa zviprofita. Anozvipa mumaoko evanhu. Mariya anomuzodza namafuta. Judas Iscariot tinoona achitengesa Jesu muchitsauko chino. Uye kuramba Jesu kwakaitwa naPetro ndeimwe yenyaya iri muchitsauko chino. Vakuru vanomusunga, asi iye anozvipa kwavari nekuda kwaMwari. Patinosvika pamumvuri wemuchinjikwa, mwoyo chaiwo unopupura kuti tasvika panzvimbo inoyera, nzvimbo tsvene. Chiitiko chenguva ino chinosanganisira kurwadziwa nekutambudzika kwemweya waJesu. Nguva yake yasvika zvino. Unorangarira here pamuchato paKana achitaura kuti nguva yangu haisati yakwana, asi pano nguva yasvika? Muchitsauko chino nechinotevera tinoona kutenderana kwedenga negehena. Chiedza nerima zviri kuzoenda kumwe chete. Kururama nechivi zvinoenda pamuchinjikwa, uye Mwari naSatani vanosarudza kuti Jesu aroverwe pamuchinjikwa. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza kuti kutambudzwa kwaKristu nekuda kwako neni. Kutambudzwa kwaKristu nekuda kwako neni. Chikamu chandakupinda iko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pomusoro wekuti vaJudha vanorangana kuuraya Jesu. VaJudha vanorangana kuuraya Jesu. Ngatitange hedu kuverenga evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14 pandima yekutanga nendima yechipiri. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14 pandima 1 nendima 2. Shoko roupenyu rinoti, zvino mazuva maviri akanga asara pakusvika kwepaseka nomutambo wezvingwa zvisine mbiriso, vaprista vakuru navanyori vakanga vachitsvaga mutoo wavangamubata nawo naMano kuti vamuuraye, nokuti vakati zvirege kuitwa pamutambo kuti kurege kuva nebope pakati pavanhu. Pakanga pasara mazuva maviri kuti vapinde muzuva repaseka nerezvingwa zvisina mbiriso. Vakasarudza kuti vauraye Jesu nemazuva iwaya kuti varege kuzozviita pamazuva emutambo wezvingwa zvisina mbiriso, uyo waizotora mazuva manomwe kana kuti 7. Chavakaitira izvi ndechekuti vaitya kuzokonzera bongozozo, nokuti vanhu vazhinji vaizenge vari muJerusarema nekuda kwemutambo uyu. Vaiziva kuti zvaizonetsa, nokuti vanhu vazhinji vaikudza Jesu vachimuda, nokuti vamwe vavo vainge vambopiwa zvekudya naye, vamwe vakaporeswa naye. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14 pandima yechitatu. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14 pandima 3 inoti, zvino wakati ari paBhetania mumba maSimoni wemaperembudzi agere pakudya, mumwe mukadzi akauya ane chinhu chaari bhasitera chaiva nechizoro chenadho chakanakisa chino mutengo mukuru. Akaputsa chinhu chaari bhasitera akachidurura pamusoro wake. Hechinoi chinhu chakanaka chinodikanwa chakaitwa pano? Evhangeri yakanyorwa naJohane inotaurawo zvepamusoro pechinhu ichocho, asi Johane anotaura achiti kwaive kwasara mazuva matanhatu kuti paseka isvike. Tingati here Mateo naMako vakakanganisa here pavakaisa chinhu ichi pasara mazuva matatu? Kwete, nyaya huru ndeyekuti vaida kuisa chinhu ichi pedyo nekutengeswa kwaJesu. Mateo naMako dzimwe nguva havanyatsotipa zvakarongeka. Johana anotitaurira kuti mukadzi uyu ainzi Maria mukoma waMarita ari hanzvadzi yaRazaro. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14 kubva pandima yechina kusvika pandima yechishanu. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14 kubva pandima 4 kusvika pandima 5. Shoko raMwari rinoti, asi vamwe vakanga varipo vakatsamwa pamwoyo yavo vakati, kuparadza ikoko kwechizoro kwakaitirwe iko, nokuti chizoro ichi chingadai chatengeswa nemadhinari anopfuura mazana matatu, akapiwa varombo vakatsamwira mukadzi. Johane anotitaurira muevhangeri yake kuti nyaya iyoyi yakatanga naJudhasi, vamwe vakatomuteverawo. Ini handifunge kuti Judhasi airevesa pano. Ngati tidai mari iyoyo yakapiwa Judhasi kuti aende nayo kuvarombo vacho, aienda nayo kupi? Ameno. Asi ini ndinofunga kuti aenda nayo kuvavengi vaJesu. Zvisinei, ngatinzwei kuti chii chakazoitika kubva pandima yechitanhatu nendima yechinomwe muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14 pandima 6 nendima 7. Pane mashoko anoti, asi Jesu wakati, muregei, munomutambudzireiko? Wakandiitira basa rakanaka, nokuti varombo munavo nguva dzose. Nguva ipi neipi yamunoda mungavaitira zvakanaka, asi ini hamuneni nguva dzose. Dai vairevesaka vangadai vakazviitira varombo kare, handiti yaigara navo nguva dzose. Ko, chaivatadzisa kuvaitira zvakanaka chii? Kuvapo kwevarombo ndechimwe chinhu chinoda kucherechedzwa nechechi yanhasi uno. Handisi kuti tinofanira kuvapa mari nguva dzose. Kufunga kwakadai kwakaipa. Tinofanira kuva tichivaitirawo zvakafanira apo patinenge tichivapa zvingavabatsira. Tinofanira kuvabatsira panyama nepamweya zvose. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14 pandima yechisere nendima yepfumbamwe. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14 pandima 8 nendima 9. Pane mashoko anoti, wakaita paakagona napo, wakagara azodzera muviri wangu kuvigwa. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kwose kunozoparidzwa evhangeri panyika dzose, zvakaitwa naye zvicharehwawo vamurangarire nazvo. Unoona, akaita zvaakagona uye nepaakagona napo. Ichi ndicho chinhu chinokosheswa naMwari. Kana uchiita chinhu, unofanira kuita usingarovererwe kana kumanikidzwa. Kungava kupa chaiko, unofanira kuzviita nepaunogona napo. Pano tinoona kuti Maria aive nekunzvera kwemweya kwaishayikwa kunyange nevadzidzi vaJesu. Chinhu ichi chaikosha uye chainhuwirira. Cherechedza pano, mudikani, kuti ipapo mushure mechinhu ichi cherudo, tinoona Judas Iscariot achironga kutengesa Jesu. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14 pandima yegumi nendima yechi 11. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14 pandima 10 nendima 11. Shoko roupenyu rinoti, Judas Iscariot, mumwe wevane gumi navaviri, wakaenda kuvaprista vakuru kuti amuise kwavari. Ivo vakati vachizvinzwa vakafara, vakamupikira kuti vachamupa mari. Ipapo akatsvaka mutoo waangamuisa kwavari nawo panguva yakafanira. Pano tinoona Judas muchiitiko achiita mabasa ake erima. Murume uyu tinoona achitsvaka kuurayisa Jesu. Chaaizoita ndechekuti aitofanira kutsvaka nguva yakafanira kuti atengese Jesu. Tinonzwa muevhangeri yakanyorwa naJohani kuti Jesu akambotaurawo kuna Judhasi kuti aite zvaaida kuita nekukasika. Tinowana mashoko iwaya kubva muevhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko 13 pandima 27. Tinoona Judhasi achipfuurira mberi neurongwa hwake. Tichidzoka kuna Mako, tinoona kuti chinhu chinotevera chakataurwa ndechaJesu achigadzira Paseka. Ndima 12 muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14 pandima 12 inoti, nezuva rokutanga rezvingwa zvisine mbiriso, musi wavaibayira Paseka, nawo vadzidzi vakati kwaari, munoda kuti tikugadziriripiko pamungadya Paseka? Paseka yaifanira kudyiwa nechingwa chisina mbiriso uye mazuva manomwe aizotevera. Pano tinoona vadzidzi kuti vaida kwazvo kutevedza tsamba dzaMozisi dzemurayiro. Vaida kuziva kuti Paseka vaizodyirepi, vaizozviita nenzira kwayo. Munguva shoma Jesu aizozadzisa zvaimirira Paseka. Ngativerenge ndima 13 nendima 14 muevhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 14 nevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14 pandima 13 nendima 14. Shoko rakanyorwapo rinotaura richiti, akatuma vadzidzi vake vaviri akati kwavari, endai muguta, ipapo muchasungana nomunhu akatakura chirongo chemvura, mumutevere iye. Paanenge achipinda, muti kumwene weimba, zvanzi nomudzidzisi, imba yangu yavaeni iripiko mandingadyira Paseka navadzidzi vangu? Zvino tinoona kuti pano panoratidza umunhu waJesu, uye panoratidza kuti paive nevamwe vaida Ishe Jesu panguva ino vanomugadzirira Paseka. Tinoona zvekuti Jesu aiziva zvose. Akataura nevadzidzi vaakatuma achivaudza munhu wavaizosongana navo. Pano tinogona kutaura tisinganyunyuti kuti mwene weimba anga agara apa Jesu imba yekusvikira nechekare. Unoona mudikani, ichi chaive chinhu chikuru kwazvo. Ndicho chimwe chezvinhu chatingagone kutaura nhasi uno. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14 pandima 15 nendima 16. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14 pandima 15 nendima 16. Pane mashoko anoti, ipapo iye amene uchakuratidza imba huru yokumusoro yakarongedzwa yakagadzirwa, mutigadzirirepo. Vadzidzi vake vakabuda vakasvika muguta vakandowana sezvavakanga vaudzwa naye vakagadzira Paseka. Cherechedza hama kuti Jesu akapemberera Paseka muimba yekukumbira. Imba iyi yainge yakatogadzirwa kare. Saka ndinoona kuti paive nekuzvipira pachinhu ichi. Mudikani, koiwe Jesu unomugadzirirawo zvakadini muupenyu hwako? Ndinofunga kuti Jesu aigara akaronga zvinhu zvake. Hongu, Jesu akarongawo pamusoro pekuuya mauri, asi wakagadzirirawo zvakadii? Dzimwe nguva kugadzirira chaiko kunoratidza kukoshesa kwaunoita iye ari kuzokushanyira. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14 pandima 17 nevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14 pandima 17 inoti, ava madekwana akauya nevane gumi navaviri. Nyatsocherechedza zvekuti Jesu akauya manheru. Paseka yaitanga mangwanani, asi Jesu anouya manheru. Ndinofunga kuti aida kusvika kwaita rima kwati svibei. Haizoita kuti vavengi vaise maoko avo paari, asi zvaive nenguva yazvo, uye kana nguva yacho yaizosvika aizozvipa kwavari vachizomurovera pamuchinjikwa. Akadya Paseka nevadzidzi vake sezvaingoitawo vamwe nenzira kwayo. Isu tinowanzocherechedza chidyo ichi mangwanani, asi Jesu akadya Paseka ari manheru, asi hapana chakaipa. Ndinoona zvakakosha kuvaKristu kuva nenguva yekuyanana vakakomba muviri waKristu. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14 pandima 18 nendima 19. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14 pandima 18 nendima 19. Shoko reupenyu rinoti, zvino vakati vagere pakudya, Jesu akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mumwe wenyu uchandipandukira iye unodya neni. Ipapo vakatanga kuva neshungu, mumwe nomumwe akati kwaari, ndini here? Vose vakabvunza Jesu kuti ndini here, nokuti vaizviziva kuti vaigona kuzviita. Unoziva chii? Munhu wega wega anotoziva kuti ndiri mutadzi. Kana munhu achikundikana, anotozviziva kuti ndinokundikana apa neapa. Ndine urombo nevamwe vasingazvizive kuti vatadzi. Mudikani, unofanira kuziva kuti uri mutadzi. Ndinofara kuti zvakazobuda pachena kuti Judas ndiye aida kutengesa Jesu, uye akatozomutengesa. Jesu aitozviziva kuti Judas ndiye aizomutengesa. Jesu akazoudzawo Petro kuti achamuramba, asi iye Petro akaramba kuti haaizomuramba. Ngatisvetuke tiende pandima 32 kusvika pandima 34 muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 14, evhangeri yakanyorwa naMarko chitsauko 14, pandima 32 kusvika pandima 34. Shoko roupenyu rinoti, zvino vakasvika panzvimbo inonzi Getsemani, akati kuvadzidzi vake, garai pano, ini ndichindonyengetera. Akatora Petro naJakobho naJohani akatanga kuvhunduka kwazvo nokudumbirwa. Akati kwavari, mweya wangu une shungu kwazvo kusvikira pakufa. Garai pano murinde. Bindu reGetsemani yaive nzvimbo yaizivikanwa yaiwanzouyiwa nguva zhinji. Nokuda kwokuti vaiwanzouya munzvimbo iyi, Judas Iscariot aitoiziva. Jesu musi uyu anga asingavate muJerusarema asi aienda munzvimbo iyi. Pano Judas anga asipo, vadzidzi vanga vasara gumi nemumwe chete. Tinoona Jesu achisiya vamwe 8 achienda nevatatu chete. Jesu nevamwe vatatu vakaenda kundonamata. Jesu apa aive nekuremerwa pamweya. Kunamata nekurinda ndicho chinhu chaakakurudzira vadzidzi vainge vasara. Mudikani, tinofanira kurinda tichinamata nguva dzose. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMarko chitsauko 14 pandima 35 nendima 36. Evhangeri yakanyorwa naMarko chitsauko 14 pandima 35 nendima 36. Shoko raMwari rinoti, akapfuura mberi zvishoma akawira pasi akanyengetera kuti kana zvichibvira nguva ipfuure kwaari, akati, Abha, Baba, zvose zvinobvira kwamuri, bvisai mukombe uyu kwandiri, asi kuda kwenyu ngakurege kuitwa asi kuda kwangu ngakurege kuitwa asi kuda kwenyu. Marko anotitaurira kuti akanamata kuti kana zvichibvira nguva iyi yaifanira kupfuura kwaari. Rwakanga rusiri rufu, asi aiti ngaipfuure, asi pamuchinji kwaaiziva kuti aizoenda. Jesu anodzoka kuvadzidzi vaainge asiya vari vatatu. Ndima 37 nendima 38 meevhangeri yakanyorwa naMarko chitsauko 14. Evhangeri yakanyorwa naMarko chitsauko 14 pandima 37 nendima 38. Panoti, zvino akasvika akavawana vavata akati kuna Petro, Simoni, uvete here? Wakanga usingagoni kurinda nguva imwe chete here? Rindai munyengetere kuti murege kupinda mukuidzwa. Mweya unoda hawo, asi nyama haine simba. Vadzidzi vaJesu havana kutombovhunduswa nazvo zvachose. Petro haana kana kutombonetseka nazvo kuti aizoramba Jesu. Aifanira kurinda achinamata asiye anovata ake. Kurinda nekunamata ndicho chinhu chete chinogona kudzivisa miedzo. Iko zvino tinoona kuti Jesu anodzokazve achinonamata munamato mumwe chetewo. Evhangeri yakanyorwa naMarko chitsauko 14 pandima 39. Evhangeri yakanyorwa naMarko chitsauko 14 pandima 39. Panoti, akaendazve akanyengetera achireva mashoko iwayo. Pano tinoona Jesu achidzokazve kunonamata, vadzidzi vanosara vachivatazve. Pandima 40 muevhangeri yakanyorwa naMarko chitsauko 14. Evhangeri yakanyorwa naMarko chitsauko 14 pandima 40 inoti, akaendazve akavawana vavata nokuti meso avo akanga abatwa nehope kwazvo, vakasaziva zvavangamupindura. Vadzidzi vaJesu vakakundikana kutsanangura pamusoro pekukundikana kwavo. Tinodzidzawo kuti nyama inogara ichikundikana nguva zhinji uye haivimbwe nayo. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMarko chitsauko 14 kubva pandima 41 kusvika pandima 44. Evhangeri yakanyorwa naMarko chitsauko 14 kubva pandima 41 kusvika pandima 44. Shoko roupenyu rinoti, akaendazve rwechitatu akati kwavari, chivatai henyu muzorore, zvaringana, nguva yasvika. Tarirai, mwanakomana womunhu woiswa mumaoko avatadzi. Simukai tiende. Tarirai, wondiisa kwavari wava pedyo. Pakarepo achataura. Judas mumwe wavane gumi navaviri akasvika ana vanhu vazhinji, vakabata minondo netsvimbo, vachibva kuvaprista vakuru navanyori navakuru. Zvino iye wakamupandukira wakanga ava pachiratidzo achiti, uyo wandinosveta ndiye mumubate muende naye, makamusunga zvakabata. Pano tinoona vachipiwa nguva yekuti vamborara zvishoma iye asati asungwa. Iko zvino tinoona vachiuya kuzoita zvavanga vachiti havagone kuzviita nemazuva emutambo. Vanouya kuzosunga Jesu namazuva iwayo. Judas aiziva nzvimbo yaJesu yavaizomuwana, saka iye anovatungamirira. Kusveta chiratidzo cherudo, asi pano Judas anokushandisa kutengesa Jesu Kristu. Izvi zvinobva zvapa kuti zvaakaita zvinyanyoipa. Tinoona kuti Jesu ainge akafananawo nevanhu vairepo, saka paitoda chiratidzo chekuratidza kuti ndiye Jesu wacho sezvo aive pakati pevanhu. Evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 14 pandima 45. Evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 14 pandima 45 inoti, zvino wakati asvika pakare paakaswedera kwaari akati, Rabhi, akamusveta zvikuru. Unoona pano kuti Judas anoti Rabhi. Hapana munhu angagona kupupura kuti Jesu ndiye Ishe asi noMweya Mutsvene. Ngatipedzise tichiverenga kubva pandima 46 muevhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 14 kusvika pandima 50. Evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 14 kubva pandima 46 kusvika pandima 50. Shoko raMwari rinoti, ipapo vakaisa maoko kwaari vakamubata. Zvino mumwe wavakanga vamirepo wakavhomora munondo wake, akatema muranda womuprista mukuru akagura nzeve yake. Ipapo Jesu akapindura akati kwavari, mabuda kuzondibata neminondo netsvimbo sendiri gororo here? Ndakanga ndinemi mazuva ose ndichikudzidzisai mutembere, mukarega kundibata, asi izvi zvaitwa kuti magwaro aitike. Ipapo vakamusiya vose vakatiza. Izvi zvinoratidza apo Jesu akapinda maoko avavengi. Simon Petro akamboedza kuda kumurwira. Pachiitiko ichi Jesu anotaura kuti zvakaitirwa kuzadzisa magwaro nezviprofita. Dai vanhu ava vaitenda kunyange namagwaro avo, vangadai vakatya kuita zvavakaita, asi vakatsvaka chete kumuuraya. Ipapo vamusunga vadzidzi vakaona kuti pano zvaipa, vakatiza vose. Mudikani, muchidzidzo chino taona kusanaka kwaive kwakaita zvinhu kudivi raKristu. Tinoona vachirangana kuuraya Jesu. Tadzidzazve kuti Judas akatengesa Jesu. Amutengesa vavengi vanoronga kusunga Jesu. Judas anovatungamirira pakusunga Jesu Kristu. Jesu anosungwa muGetsemani. Vadzidzi vanomuramba nokumutiza. Hama yangu, hausi mumwe here nhasi uno weavo vanoramba Jesu kana zvinhu zvaipa? Ndinoda kuti kwauri, hapana chingatiparadzanisa nerudo rwaKristu. Ramba uri pana Kristu nguva dzose. Mwari vakukomborere. Ndoda kusiya uchiteerera chimbo chatinopiwa namukoma Tavani. Chimbo chavo chinonzi icho neiro ropa. Mushure mechimbo ichi tichakupa kero yedu.